vachigara weimmigration workers union vangosana mutunzi vati sangano ravo rakanyorera kumapazi akasiyana siyana ehurumende asi pari zvino komishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yegender commission ndiyo yega iri kuongorora nyaya iyi
vanhu vanofara kubata nyaya izvi vakawanda iyo hurumende dzachayo kana kuti senzi pariamendi kuti
vamutunzi vatiwo kunyange hazvo vakaendesawo tsamba yenyunyito kumutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa muna gunyana havasati vawana mhinduro
patakaiendesa tambayo that was yokumutungamiriri wenyika osiye mutungamiriri wenyika 27 September tazvino hakuna chakaitika tikati atakataiko mafoni aripo mukatatengesa mafoni ambazo tidaidzei tizotaura tizozvizi but hatinambotaizwa kana mbonzwa anything zvakangopera pakutida ipapo inyaya dzekuti tinosvika tongosiya parecepion kwanza havangakwanisi kuona munhu wese asi dai vanenge vagamuchira tambayo masekretari acho aya neva vachirindikazve nokuti havasinovanyora mutumwa haana kuonesa ngavachirindika vadaosvikisa kwainofanira kusvika tione kuti matano
studio 7 yatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba kuti tinzwe kuti sei vasati vapindura tsamba yataurwa navamutunzi vamutunzi avo vakamiswa basa gore rino vaudzawo vatori venhau kuti kumiswa kwavo basa yanga iri nzira yekuvanyararidza asi vakati kusvika nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhukadzi yagadziriswa havasi kuzonyarara
ini ndekuzunga mazavanakaita kwai nzira dzokundinyaradza izazi nzira dzokundinyaradza kuti ha zatonikatamereki but then kumiririra vashandi hazirevi kuti unofanira kushanda ipapo it continues as it was kunofa one side komuka rimwe side toraa kuchiyeda kusvika zvagadziriswa hatiende hatisitombomira kusvika zvagadziriswa hatingatarisi ukaona usitiwo unoona kana ivi niri chaya dzadziriswa nachiabhizwa wotarisa bii hatinewewa atovai
vanoona nezvemitemo nekuongororwa kwenyaya mugender commission vavictor ndiwane vanotiwo vatanga basa sezvavanotarisirwa nebumbiro remitemo yenyika rekuongorora panoshungurudzwa madzimai vandiwane vanoti vakawana umbowo kumadzimai matanhatu huye varume vatatu vanoshanda kuimmigration avo vachamira pamberi pekomishini iyi nenyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi kubazi reimmigration
pana vatingati vari kuunza zvichemo zvacho zvokuti zvesexual harassment pane madzimai matanhatu and vari pamuromo wosva vacho varume vatatu vekuimmigration
vaimbova mukuru kuimmigration vaclemens masango avo vave mabharani mukuru wehurumende vari kutarisirwa kuzopa uchapupu hwavo sezvo nyaya idzi dzakabuda panguva yavaitungamirira bazi iri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.